This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo kuvhumbi 12/2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yogadzirira musangano mukuru weunyanzvi neumetura wekufambiswa kwemashoko kana kuti Information Communication Technology Summit. Hurumende inobuda negwaro richateverwa mukufambiswa kwemabasa nemitemo munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Zimbabwe iri kugadzirira musangano mukuru weunyanzvi neumetura wekufambiswa kwemashoko kana kuti Information Communication Technology Summit uyo uri kutarisirwa kutanga nemusi wechipiri kuVictoria Falls. Musangano wechigumi nenhatu weAfrican Summit on ICT uri kutarisirwa kuunganidza vanhu vanoda kusvika mazana mana vanobva kunyika makumi mashanu dzemuAfrica uye uchaitwa kwemazuva matatu. Dingindira regore rino riripo nderekuti mitengo inge ichikwanisa kuwanikwa nevanhu vose kana kuti affordable access. Tabata nyanzvi mune zveumhizha hwekufambiswa kwemashoko vagadzira churumhanzu kuti tinzwe kuti chii chingatarisirwa kuwanikwa kubva kumusangano wakadai.
Musangano uyu wakakosha zvikuru nokuti iye zvino mukatarisa munoona kuti Africa ichiri kumashure kana taku tarisisa nyaya dzeICT, Information Communication Technology. Zvazvinoreva ndezvekuti mukatarisa upenyu hwamazuva ano ndohwekuti upenyu hwedu is now ICT driven. Izvezvi mandifonera paserofoni ndiyo Information Communication Technology yacho. Iye zvino vana mbuya vedu vari kumaruzevha vakukwanisa kuwana mari through maserofoni ndiyo Information Communication Technology yacho. Banking system in short, tozotarisawo nyaya dzenews izve dzakuwanikwa pamaserofoni, tozotarisa idzo pane nyaya dzamaTV, digital satellite, iwo maradio zvakawanda kumabhengi, vanhu vakutenga through makadza, but hudobidobi hunenge huri mukati momo inenge iri nyaya yeICT. Saka pane mukana yakawandisisa especially kuna avo vanhuzve maZimbabweans kana kuti vanhu vatema vane unyanzvi kana kuti vane mbiri zvinoenderana neICT kwakuzoonesana kuti tingaita sei nezvimwe zvakadaro.
Asi tichitarisawo iyo Zimbabwe yasvika papi panyaya dzeunyanzvi iwo wamuri kutaura nezvawo?
Zimbabwe tatoenderera mberi nokuti senyaya ndataura iyeyei yokuwana mari through maserofoni. Tiri vamwe vanoverengeka muAfrica, ndofunga tingati takaita namba 2 kune Kenya. Asi tikatrasa volume yamatransactions anenge achiitwa iyo through nana Econet, Zimbabwe tinotori pamberi-mberisa.
Zvii zvamungakurudzira?
Chinongodiwa ndechekuti Africa 1 ibatane, kana ikakwanisa kubatana, then yatinoti infrastructure iyai vanokwanisa kuzoshare.
Vanga vari nyanzvi mune zveumhizha hwekufambiswa kwemashoko kana kuti ICT vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare neStudio 7. Hurumende yakaparura gwaro richaitungamira mukufambiswa kwemabasa akasiyana siyana pamwe nekurwiswa kwehuori reNational Code on Corporate Governance kana kuti ZIM Code. Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri, vaive vakabata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati gwaro iri rakakosha zvikuru sezvo pasina zuva rinopera pasina mukuru muhurumende apomerwa nyaya dzehuori. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachavasimangongera vanoti hongu gwaro iri rakakosha asi chisiri kuitwa munyika kuteverwa kwemitemo yakaita saiyoyi.
Ndinoona chiri chinhu chakanaka kana vari shuwa kana kuti vachireva chokwadi kuti vane commitment yekupedza huori kuti pange paine magwaro iwayo, macode of conduct, chinhu chakanaka. But chandoda kukurumbidza kutaura ndechekuti mitemo yatinayo muZimbabwe ine chekuita nekupedza huori kana kuti nyaya yekuparwa kwemhosva. Ndingangoti the criminal code yemuZimbabwe ine mitemo yakakwana inokwanisa kutibatsira kuti tisunge vanhu kana vachinge vaita huori. Saka panenge panzi paya papiwa mari kuZimbabwe patori nemutemo uripo munogona kunosungwa. Pane inonzi criminal abuse of office, ndo yataona yasinzeswa. Kune vatosungwa izvozvi vatatu vabatwa nenyaya yehuori, but vatatu ivava havasirivo vega vanoita huori. Dzakawandisa nyaya dzehuori dzatanzwa nezvadzo dzinongotaurwa but dzozopera. Saka haisi nyaya yekuti pane kodhi here kana kuti hapana kodhi. Inyaya yatinoti pachirungu ya political commitment kana kuti political will, kureva kuti imimi sehurumende mune chipo chakadii chekupedza huori. Mapepa anongonyorwa zvakafanana nepumbiro remutemo, munogona kungorinyora but moregedza kuritedzera. Kana zvangori pabepa chete zvisiri kuitwa hazvina zvazvinobatsira. Asi tinozvitambira izvozvo zvaitika izvozvo, tauda kuona kuti kodhi iyoyo ichasenzeswa here kupedza huori, nokuti huori huriko hwakawandisa muhurumende even mumaprivate company. Toziva kuti huori hwakazara, saka toda kuona kuti muhurumende imomo hunopedzwa here.
Chii chiri kuita kuti zvamuri kutaura zviitike zvekuti pari kushayikwa yamuri kuti political will? Chii chiri kutadzisa kuti zvinge zvichiitwa?
Chinotadzisa ndechekuti pachirungu anoti a fish rot from the head, kureva kuti hove kana ichiora inoora kubva kumusoro ichidzika. Corruption kana ichiitika inotangira kuna ivo vakuru vakuru vanenge varuma hofisi yozodzikawo kwatiri isisi kuna ana Tumbright Goche vanozongowanawo tumari tushomashoma, asi zhinji inenge yadyiwa kumusoro. Chokwadi chiripo ndechekuti muhurumende medu kunyanyanyanya musangano unotonga weZANU PF makazara huori, and ivo vega vanototaura pachezvavo. Ukanzwa vana Jablanis Banda nevamwe vanotaura kuti ZANU PF is rotten to the core.
Avanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachavasimangongera vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro pamwe nevamwe vashandi vehurumende vari kumanikidzwa kubvisa mari yekushandisa pamabiko ekupemberera kusvitsa makore makumi matatu nemashanu nyika yawana kuzvitonga kuzere. Tabata mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure avanoti nhengo dzavo dziri kutyisidzirwa nevatsigiri veZANU PF vari kufamba vachitora mari idzi.
Nhengo dzakawanda dzinosangana nedambudziko iri dziratidza kuenderera mberi kwehunhongo hwevoka reZANU PF riri kuenderera mberi nekudzvanyirira vagari vemuZimbabwe. Ini pachangu tiri muhwedza pachemhasa tine vanhu vakauya vaine kushishidzira kukurusa nebepa ravaiti mumwe neumwe mushandi wepo aifanirwa kuti asvike muripo unokwana kuita $5 magora mashanu kuti inzipete zvinge chiti. Nevazhinji vari kumwemezi kumwedzi vaingotitaira nhare vachitaura nyaya imwe chete iyoyo yekuti boka reZANU PF raiva manikidza kuti vabhadharire mhemberero dzemutambo weizipendei.
Saka imi mushure mekunge mavingwa nevanhu vaida mari ava, makakwanisa here kunge muchizobhadhara?
Ini ichemunhu handina kuzobhadhara nevamwewo vadzidzisi vatakakwanisa kumirira ivo vaida magora mashanu pamunhu. Asi tangazovadzidzisawo kodzero dzedu vakada kumbozama kushandisa chisimba tikazokwanisa kutaira magweta edu nhare kuti vakwanise kutaura navo ndopavakazoenda tisina kuvapa masasira zvavaida. Asi vamwe vadzidzisi nekuda kwekutya kupondwa kunomboitwa vanhu netoka reZANU PF nekurohwa kunoitwa vaizongobhadhara vachishishidzirwa kunzi maelections ava kuzosvika kuna 2018 tikazosangana nei.
Asi pane chakaipa here vamasaraure kuti munge muchibvisa mari dzokutenga chikafu nezvimwe zvinodyiwa pamabiko hamuchange muchizoendawo imi?
Matiko haya kwa adi enyika kwa nilipati na kia kaipa. Hizi zende nje, ino ya mtu nisungu kwa mbele Zimbabwe. Ya katika tende vila kwa mwche nisungu ya nage Zimbabwe, patina zimapati kwa nilipati na kia kaipa. Katino yunu ya nage, nije kutika na chawa kwa mahali za amtu. Kika enda kumendero za kwa mwche manichisa kwa matlo kani, mboka rao ya kani pia. Kwa mwane wakili ya mwendo mboka hiyo. Saka doa patino zonini ya.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi re Rural Teachers Union of Zimbabwe Vaobet Masaraure vari parunare ne Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguwe atinu kuende sayi kuna Blessing Zulu kwa anu tipa churungwa chesu nusangana neve chidiki muupenyu wavo.
Tinokutambirai nemfaro vatereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na Dr. Patson Dzamara vanovaivo muningina wemurwiri wekodzero dzevanhu Itai Dzamara uyo akapambwa ari kumba kwake kuGlenview mwedzi wapera asiri kuzikana kuti aripi kusvika pari zvino. Tinokutambira ine mfaro pa Studio 7, Dr. Dzamara.
Tinotenda.
Dr. Dzamara, mungatiudza kuti urongwa hwekutsvaga kuti Itai aripi wasvika papi zvii zvamuri kunzwawo?
Pane zvakawanda zvinenge zvingotaurika yaputi mahoma kuti hapana chatati tawana chatingati chinobatika maringe nekuti ari pai uyezve kuti papa akatorwa zvakanya tokufamba sei.
Itai munhu akarora nemudzimai nevana vaviri, mungatiudza kuti vari kurarama sei chaizvo?
Avo mhuri yake vana nemudzimai kunyanya vakabatikana, havari kushungurudzika zvakanyanyisa nekuda kwekushayikwa kwemurume kune mudzimai then kwababa nevana vakabatikana zvikuru. Ndi vari kushushikana, vari kushungurudzika. Asi tozva kuti kurarama inyasha dzaMwari. Ende isuwo semhuri tiriitawo patinokwanisa kuti upenyu hwavo huenderere mberi. Vanoenda kuchikoro, vachiendawo kuchikoro zvakadaro. Tichitarisira kuti mumwe wedu Itai akadzoka. Tine vimbo, tine tarisiro yekuti nenyasha dzaMwari Itai akadzoka achava pakati pedu.
Pane masangano akawanda wanda ari kukurudzira hurumende kuti itsvage zvakasimba kuti Itai ari kupi. Munotikwa kudii nemasangano akadai nedzimwe nyika dziri kutaurawo nezvaItai?
Tinototi tinonzwa kuninipiswa tichiona zvakadaro zvichiitika nendaa yekuti panoitika chinhu chakadai dzimweni dzenguva zvakawanda zvatinokwanisawo isusu semhuri kutadza kunge tichiita. Asi pakavawo nevamwe vanotora mutoro wekuti tava kubatirana neni pane nyatwa yamapindwa nayo yamapindana nayo, chinhu chinofadza ende toda kungoti tikuti tirikutenda.
Mashoko ekupedzisira, kana paine munhu ari kuziva kuna Itai kana kuti angadai ari iye akamupamba, munoda kuti kudii kune munhu iyeye?
Mashoko andinawo angoye kuti kune pana akamupamba kana kuti vari kuziva kwaari. Ngaangozvisewo mutsoka dzedu dzemhuri kutanga uyezve mutsoka dzemhuri yake iye Itai. Nchiti mhuri yake ndikureva mukadzi nevana vake vari kushungurudzika, vari kubatikana. Ana baba naanamai vari kushungurudzika, vari kubatikana. Nehamawo dziri kushungurudzika, dziri kubatikana. Saka kutokumbirawo kuti vanai kana kuti vanoziva kwaari vawaniko vachikwanisawo even kutaura nesu semhuri tobatsirana. Kana pane kuti pane nyaya dziripo, kana pane mhosva, tobatsira kuti mumwe wedu anga ari pakati pedu.
Aiwa, tinokutendai mkoma Patson nekupinda mchirongwa chedu. Muna kukadzi nevenyurenyu ye Studio 7 yakaitawo hurukuro na va itaidzamara nezve chirongwa chawo che Occupy Africa Unity Square. Ngati mbonzwei hurukuro iyi muchidimbu.
Tiri kuenderera mberi nechirongwa che Occupy Africa Unity Square. Nokuti nyaya hombe inova mongo wechirongwa ichi kana kuti zvakaita kuti tipinde paurongwa uhu. Zvichiri zvinhu zvichiri kuda kuti zvigadziriswe. Zvinova izvo nhaurwa yekuti mamiriro ezvinhu munyika yedu yeZimbabwe haasisina kumira zvakanaka, hazvisi kutifadza, hazvisi kutigutsa. Tave kuda Zimbabwe itsva. Taona kuti tasvika pekuti hurumende iripo yava Mugabe nepati neboka ravo reZanu PF yakundikana kuti nyika inge ichifamba negwara rakanaka.
Asi vadzamara, pane vamwe kana kuti pane mamwe masangano amuri kushanda navo here?
Zvaakuda kuti tichiita mubatanidzwa, zvaakuda kuti tichiwedzera uwandu hwevanhu vanosumuka vachinyunyuta, tichiwedzera uwandu nekukora kwezwi redu rinenge richishevedzera iyo nhau yekuti taneta nenhamo, taneta nekukundikana kwavamugabe.
Avo vanga vari vaitaidzamara muhurukuro yedu yatakaita navo muna kukadzi vasati vapambwa. Manzwawo zvakare kubva kuna mukoma wavo Dr. Patson Dzamara. Aiwa vateereri, nguva ndo yaita shanje. Tosangana zvakare muchikamu chedu chinotevera. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Kambo mwari wenyasha kubva kuna Killer T tava tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe yogadzirira musangano mukuru weunyanzvi neumhetura wekufambiswa kwemashoko weInformation Communication Technology kana kuti ICT African Summit. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.